Mapurisa aya, ayo angare varume vashanu, ashiko butira mutauriri mutswa webato iri, vapromise mukwananzi, mapepa avanga vachiverengera vatori venhau, vachivarondedzera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo gore rino. Vatori venhau, pamwe chete nevamwe vatungamiri veCCC, vanga vari pamusangano uyu, vaedza kubvunza varume ava kuti vanga vabvepi, uye kuti ndava nani, asi hapana mhinduro yavawana. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vabvuma kuti vanhu ava vanga vari mapurisa zvechokwadi uye vanga vachida kusunga vamukwananzi.
Ihongu mapurisa anga achida kuita basa ravo. Chokwadi yane varend of arrest rakaishuwa nemagistrate court rinofanira kuti pamutemo mapurisa vati vaende naye kumatarezimosva.
Mushure mekunge varume ava vaenda, vamukwananzi vazoenderera mberi nemusangano wavo vachiti zvamboitika izvi mabasa evanhu vasingadi kuona sarudzo dzichifambiswa nemutoo wakanaka.
Tisi kuziva kuti ndiva nani, asi kufungidzira kwedu ndekwekuti vasiri kuda kuti sarudzo dziannounsiwe muchokwadi. Vasiri kuda kuti vana veZimbabwe vave nefreedom of expression, kutaura zvanoda kutaura sezvatiri kuita pano.
Gweta riri kumirira mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa, musarudzo dzino Advocate Charles Kwaramba, vaudzawo Studio 7 donzvo radaidzirwa vatori venhau kumusangano uyu.
Ndinotenda kuti vakativhotera nevasina vese vane kodzero yekuziva kuti isu sepati tiri kufungei, tiri kuitei, tiri kurongei nekuda kwesarudzo ichangoitika. So ndozvatiri kungoita chete, tichiri kufara parizvo. Hatisi kutaura mari zavo, hatitenderwi nemutemo kutaura mari zavo.
Bato reZANU-PF nezuro rakaita musangano waro nevatori venhau, apo rakashoropodza mamwe masangano aiongorora sarudzo uyo usina kuparadzwa nemapurisa. Vachibvunzwawo pfungwa dzavo pane zvaitwa nemapurisa izvi, vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira, vati sezvo bato ravo risina chekuita nechiitiko ichi, harina hanya nazvo.
Isusu sebato reZANU-PF hatinei nenyaya dzavamukwananzi nemapurisa. Idzi inyaya dziri pakati pavo, isi tinongoti ngavapedzerane. Tinongokurudzira mukwananzi kuti varemekedze mutemo. Ivo kana vari munhu asina mhosva, vanongondozvipira, nyaya yongoonekwa, nyaya yopedzewa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaElton Ziki vanotiwo anenge apara mhosva anofanirwa kusungwa.
Uyu munhu anonzi Promise Mukwananzi aitotsvakwa nemapurisa. Saka chiitiko chakadai hachinei nekuti vanga vachiita press conference and pane vanhu vanoda kumutora. Anoziva vanhu vari kumutsvaka, iye anoziva mhosva yake yaakaita.
Asi gweta uye vachiongororawo zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuwaniswa mikana yakaenzana yekushambadza mashoko avo kubudikidza nevatori venhau.
Tiri panyaya yekuti tichiri mukati mesarudzo totarisa kuti munhu wese atedze mutemo, uye kuti kana paine vari kutaurawo nevatori venhau havafaniri kuvhiringidzwa, nekuti toona kuti kutaura kwemabato nevatori venhau chinhu chimwe chete zvakare chinosumudzira yetinoti democracy.
Paitika chiitiko chekumisa CCC mukutura mashoko kuvatori venhau ichi, munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vachishora bato rinopikisa vachiti riri kuita zvemadhirama senzira yekuda kuonekwa, kunyange hazvo mapurisa ezrp ari iwo vakonzeresa nyonga nyonga iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri Marare, ndini Tobias Mudzingwa.